The following program is brought to you by Apostolic Women Empowerment Trust, AWET, in partnership with UNICEF, supported by Health Development Fund.
Ikhefu yisikhathi sokuhlangana lokuthokoza lezi hlobo sihamba ezinkonzweni sithona labangane kodwa iCOVID-19 ayilakhefu njalo ayindawo. Ngenxa yokumamatheka komkhuhlane weCOVID-19 elizweni kumele sizivikele singayi embuthanweni lapho kuhlangana khona abantu abaningi. Kubalulekile njalo ukuba sigqoke amamask, sigeze izandla, sisebenzise ihand sanitizer njalo singasondelelani labantu emphakathini. Lokhu yindlela yokutshengisela uthando kulabo esibaqakathekisayo. Hlala uvikelekile uncedise ukuthi sinqobe ukumamatheka kwe-COVID-19.
I-Apostolic Women Empowerment Trust elifisela ikhefu elihle elivikelekileyo.
Lumlayezo liwuphiwa yi-AWET kanye le-UNICEF abephathiswa yi-Health Development Fund.
Tinokugamuchira ipagi nemkindira wasu Diamond FM, always on top of the game, Nyami Nyami FM, your voice, your radio, pamwe chete nesta FM, sounding good all the time. Zitana ngundi naitwa Lawrence Lefandru, kugamuchira imuchirongwa, the spotlight, chatunu onzurwane sanga nore Apostolic Women Empowerment Trust, yakabatanaka pamwe chete, nesanga nore UNICEF, wachitigirwane sanga nore Health Development Fund, wachishanda pamwe chete, ni wakuru wemakereke weMuslim pamwe chete newe nyika dzemo kurwisa chirwere cheCOVID-19. Namuzwara nasi muchirongwa ndokufamba nemuimbi ane mukurumbira avanoitwa iwo Mambo Duterere. Tinokugamuchirai pachirongwa.
Tinotenda baba, tinotenda vateereri. Mufaro mukuru kunge tinawo pahurukuro. Amen.
Tichipinda muchirongwa chedu, muterere angada kunzwisisa kuti Mambo Duterere zita ravo rekuberekwa vanonzani.
Darlington.
Alright, tova tapinda zvino munyaya yedu yatinayo muzuva ranhasi. Takatarisana neCOVID-19, kunzwisisa kwangu kuti munguva ino yezororo reKisimusi, mhuri dzinoungana vemakereke vanoungana, panoitika zvakawanda, vanhu vachipemberera, uyezve vanhu munguva imwe chete iyoyo vari kuita vachizorora kutevedza nzira dziya dzekudzivirira kutapukira kwechirwere cheCOVID-19, aya aturi kuti pachirungu mapreventive measures. Ndingada kunzwisisa kuti varume vari panjodzi wosei yekubatira chirwere cheCOVID-19, especially munguva ino yezororo reKrismas.
Njozi yacho inenge ichati wedzerei yekubatira chirwere. Takanzwa kunzi nemabhodha akavhurwa. Ende vari mumaguta vanenge vachienda kumusha, pamwe vari kumusha vari kuuya kudhorobha, saka kusangana ikoko manje ende kuchaita kuti kutapukira kwechirwere ichi kunge kunoti kurei, because kana vanhu vaimboungana vasiri hama nehama, ko kuzoti kana vawana mukana wekuti vari kuda unoungana adziri hama nehama. Ende unoona kusiri kuti taakuvarayirwa chekuteedzera mutemo yekudzivirira COVID-19. Nyaya yekutongoti vanhu vari kusangana iri hama yaunenge wane nguva usati waona, izvozvo zvinoona kuti vanhu vavarayirwe zvesocial distance. Saka njodzi yacho kana kei ikasaitwa inogona kuti kurei pafestive season iyoyi.
Totarisa zvino nyaya dzine chekuita nevarume munguva ino yezororo reKrismasi, tinonzwa nyaya dzekuti varume vane tumaungano twavanoita kana kuti tumasangano twavanoita tunosanganisira vana main cave. Takatarisana nenyaya kana kuti neungano dzakadaro, kurudziro yatiri kupa kuvanhu hurumende yekuti kudii?
Okay, chekutanga manje tinofanira kugara tavaudza kuti vanyatsonzwisisa kuti COVID-19 ndeyechokwadi ende inouraya. Saka munhu akaziva izvozvo obva aziva kuti ukangonosangana nemunhu anayo unogona kuitora ukadzoka nayo kumba. Saka uri kuona kuti mukunofara muyemwe, of course it's our culture yenyika dzakawanda ende yevanhu vakawanda, kuti iyo mwe mazuva atasvika aya vanhu vanopemberera ende vanenge vachinosangana neshamwari nehama. But inini hangu advise yandingapo kuvarume seni kuti patinoenda kumabhurai kumagochigochi paya paya, mazuva maviri chete anodarika, handifunge kuti zvingarwadze, because gore rino rakatosiyana nemamwe makore ende hatina kumbobvira takasangana nezvinhu zvakadai. saka even Christmas yacho haisi kutombofana kufanana nemamwe ma Christmas kupembererwa kwayo. Kwatinonosangana ikoko kumagurai kupi nekupi tunoona uno chitora tikadzoka nacho kumba tikazadza vana tikazadza madzimai tikazadza imba yese tikapesera tane problem. Saka kufunga kwanguo haungaudzire vanhu zvokuita. Ndaifunga kuti kana tikapemberera tine mhuri dzedu kana even tikaita vashomanana wave padhuze toita vashoma vekuti tinokwanisa kumaintaina social distance ndo zvandaifunga inini.
Alright, zvino totarisa pane pfungidziro kana kuti pane pfungwa dzekuti vanhurume vane kamwe kakuzororera kavanoita vachiti havawire munjodzi dzakaita sekubatsira zvirwere uyezve kana vachinge vabatsira zvirwere havakurumidze kuenda kuzoongororwa kuzvipatara. Takatarisana nepfungwa dzakadaro, kurudziro yatiri kupa kuvanhurume ndeyekuti kudii?
Okay. Oh, no, I'm not surprised kuti kune vanhu vanoona kuti hamufungire iwoyo. Because even tese isusu madays akatanga COVID taifungira kuti inenge iri kubata varungu chete vanhu vatema haisi kubata. Kupedzisira tazodzidziswa nokuonawo kuti ayo iri kubata munhu wese ende iri kuuraya munhu wese. So kurudziro yandinga apa inini ndeyekuti I think for now munhu angadai akutoziva kuti COVID haisi kunzi inobata vakadzi chete, haisi kunzi inobata vana chete, inobata even murume. Kungoti chete unoona isusu varume tisingataure zvecovid chete zvokutonotestwa testwa kuti utano hwedu hwakamira sei hazviri kure nesu. But iyi manje covid yasiyana nehumwe utano tano hwese hwatinganzwire usimbe unotestwa. Because iyi kana uchinge uinayo unogona kuuya naye pamba ukazadza mwana wako ane 9 months, ukazadza mwana ane 5 years, because vanotosvika vachikumhanyira, ukazadza mudzimai, ukazadza vanhu vese vari pedyo newe. Saka kurudziro yangu ini ndeyekuti ayo covid iri kubata munhu wese hodha uri murume kana uri chii, ende danger yayo ndeyekuti inogona kusiya musha waadongo kana tikasaita care. So I think those andingangotaura.
The holiday season is for getting together with family, religious gatherings and spending time with friends. But COVID-19 does not go on holiday. Because of the recent increase in COVID-19 cases in the country, avoid public gatherings at all costs this holiday. Please wear a face mask, wash your hands frequently with soap, use a hand sanitizer, and observe social distancing as a sign of showing love to your loved ones. Stay safe and help end the COVID-19 pandemic. Apostolic Women Empowerment Trust wishes you a safe holiday. This message is brought to you by AWET in partnership with UNICEF, supported by Health Development Fund.
Ikhefu isikhathi sokuhlangana lokuthokoza lezi hlobo, sihamba ezinkonzweni sitshona labangane, kodwa iCovid-19 ayilakhefu njalo ayiyindawo. Ngenxa yokumamatheka komkhuhlane weCovid-19 elizweni, kumele sizivikele singayi embuthanweni lapho kuhlangana khona abantu abaningi. Kubalulekile njalo ukuba sigqoke ama-mask, sigeze izandla, sisebenzise i-hand sanitizer njalo singasondelelani labantu emphakathini. Lokhu yindlela yokutshengisela uthando kulabo esibaqakathekisayo. Hlala uvikelekile uncedise ukuthi sinqobe ukumamatheka kwe-COVID-19. I-Apostolic Women Empowerment Trust elifisela ikhefu elihle elivikelekileyo. Lumlayezo liwuphiwa yi-AWET kanye le-UNICEF bephathiswa yi-Health Development Fund.
Tichinopindira muchirongwa chedu, mashoko amungasiyira kune vanhurume patiri kuzopemberera zororo rekrisimusi kupinda mugore idzva ndeyekuti kudii?
Yeah, tinofana kuve very careful, especially kazhinji varume kana tiri kufamba ndisi tinenge tichidriva mhuri dzedu. Tinoziva kuti kune vamwe vanonwira nwira drink and driving, tinogona kupinza isusu nemhuri dzedu panguva yakaoma kana patsaona. Uyezve matiri kunopembera imomo futi isusu sevanotungamira dzimba dzedu tive nevoisi gobvu rokukurudzira social distance, uyezve tirege kutakura mhuri dzedu tichidziendesa kunzvimbo dzine vanhu vakawanda zvisingaite, because chirwere checovid chichiriko. Saka tinogona kuti tapedza kupembera nokufara paholiday iyoyi, tozova nokusuwa mwedzi unotera mhuri dzedu dzaatakurana neutachiona mukufara ikoko. saka ndokurudzira anenge ape kuti adai zvaibvira taingofara tiri pamoje tine mhuri yetu tiri moyadhi medu asi kana zvakundikana mubva maitawo nhamba yekuti musaendese vana kune vanhu mhuri kune vanhu vakawanda ndo zvandinga taurira.
Alright, mambo mukambosiya mambo tidenzwisa kune muteereri akayeya ginemukindi pari zvino.
Hondo yavo ndeyasauro iyi haizi kupera mufunge vari kuti Davhida ifa haumbobatonga ufunge havazive ndakazarudzwa ndakadirwa mafuta musoro hondo handirwe ini dzinorwiwa newekumusoro
ukazovabvunza vanokutaura kuti ndopa vanofarira ipapo wozondifonera kuti mambo maita basa.
Alright, tinokutendai mambo titerere nekuuya kwamaita paginde mukindi ravazo.
Thank you so much.
Alright, tinotenda mambo tuterere nekuya kwaita paginde mukindi ravasu vachitaura kakuti ngatisiyani netsika yekuenda munounganiwa tichiita zvatajaira gore rino rakasiyana nemamwe makore tine chirwere checovid-19. A special thanks to you for logging on to Diamond FM, always on top of the game, Nyami Nyami FM, your voice, your radio, as well as Star FM sounding good all the time. Just in case you want to get in touch with AWET, Apostolic Women Empowerment Trust, you can get to do so on their toll-free number, which is 0808-0443, or SMS platform, which is 0712-314-734, or WhatsApp platform 0773-469-191. Ntabva tasvika kakumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Zita rangu ndichiitwa Lawrence Lefa. Chirongwa chino tanga tichichiunzirwa nesangano reApostolic Women Empowerment Trust yakabatana pamwe chete neUNICEF vachitsigirwa nesangano reHealth Development Fund.
Zororo rakaita seiri ndere kusangana kwemhuri, makungano ezvitendero nekuonana kweshamwari. Asi COVID-19 haina zororo. Nekuda kwekuwedzera kuri kuita vanhu vari kubatwa nedenda iri, gara kure nemakungano evanhu. Pfeka face mask, gara uchigeza maoko nesipo, shandisa hand sanitizer nekuita social distancing kuratidza kuti une hanya nevadikani vako. Zvichengetedze ubatsire kupedza denda reCOVID-19. Apostolic Women Empowerment Trust iri kukushuvira zororo rakachengetedzeka. Mashoko aya maunzirwa neve AWET vakabatana neUNICEF vachitsigirwa neve Health Development Fund.
This program was brought to you by Apostolic Women Empowerment Trust, AWET, in partnership with UNICEF, supported by Health Development Fund.